Mungano wa DDC wa atingwa ni wa DDC waka uwanda wavaguma tivele ni South North ni mblawayo wa kimiri za ma district atangataka koka ose wakusangana kwa waita wabuta urano waita na urano wakabuda ni zisungo zishani
zisungo izi ndi zipi?
Chekutanga chisungo ndeche kuti kule kugadzirwe ma tinotipa regulations ema safe schools ekuti muzvikoro kuti zvinhu zvakasununguka kuti vana nevadzidzisi vashande vasina anovakanganisa zvinhu zvipi zvingaitwa maregulations iwayo anzi agadziriswe ende vaisa zvavanoda kuti zvinge zviri maregulations iwayo chechipiri vawirirana kuti tinoda kuti tiungane sevadzidzisi tirambe tichilobha hurumende yedu kuti izoadopta maregulations edu atinenge tagadzira isusu kuti ave policy ichashandiswa neministry of education kuti irane maschools edu chechitatu vawirirana kuti tibatane sematicha tichikurudzira hurumende yedu kuti isaine chibvumirano cheschools chakaitwa kunzvimbo yeOslo inove kuNorway muna 2015 chechina vawirirana zvakare kuti vachatenderera vari maambassadors ekudzidzisa vanhu nyaya yesafety mumaschools vachireiza yatoti awareness pakawiriranwa kuti pachazenge pachiprojiswa maregulations ayacho atambotaura yachanga achinyorwa nemitauro yakasiyana-siyana achitenderedzwa munharaunda dzese dzenyika kuti vanhu vaverenge vachiziya zvikuru zvakawiriranwa nevadzidzi zvinoenderana nekuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka chechishanu pazowiriranwazve kuti titange seunion diploma rinodzidzisa vadzidzisi nyaya yemutemo zvichienderana nebasa ravo ravanoita izvo zvinoita kuti vadzidzisi vazoshanda vachichengetedza mutemo muzvikoro uyezve vachikwanisa kuona kana vachigevo vakanganisirwa zvingave malabor laws pavanenge vakanganisirwa muzvikodzero dzavo kana kuti zvingave machildren's rights chaivo vana pavanenge vaine kodzero dzavo dzichauchengetedzwa
vese vamanga makatarisira vakwanisa kuuya
tinofara zvikuru nekuti vese vakwanisa kuuya ende vese vaitora nguva yavo yakawanda vachiisa musoro pamwe chete kuti vaumbe chinhu chakakosha ichi chinoita kuti zvikoro zvedu zvivese vana nevadzidzi
saka iko zvino matarisana nei
patava kuita kuti akuenderera mberi tichange tiri kuchinoi svondo rinouya ichitiita musangano wemadzimai anodzidzisa masenior teachers vachiunganawo vachitaura from their perspective kuti ivo sevadzidzisi vechidzimai ndezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti zviitwe muzvikoro kuti ivo vakwanise kuita basa ravo pasina chinovakanganisa.